Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishipepe nyura atirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechina chivabvu 5/2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato rezanu PF vaEmerson Mnangagwa vavhura musangano wechidiki webato ravo vachiti vechidiki ava vanofanira kuti vabatsire hurumende yavo kutsvaga dzavanoti nhunzva tunzva idzo dziri kuvhiringidza nyaya dzezveupfumi. Vakawanda munyika vochema chema nekushaya zvekufambisa sezvo ZUPCO yoremerwa nemutoro. Vadzidzisi vakamaka bvunzo vochema chema nekusabhadharwa mari nezimsec. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato rezanu PF vaEmerson Mnangagwa vavhura musangano wechidiki webato ravo vachiti vechidiki ava vanofanira kuti vabatsire hurumende yavo kutsvaga nhunzva tunzva idzo vati dziri kuvhiringidza upfumi wenyika nekuchinja mari yekunze pamusika mutema. VaMnangagwa ndivo vanga vari munyarikani pamusangano wechidiki webato ravo uyo uchasarudza vatungamiri. Musangano weYouth League uyu watanga muHarare nhasi. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa nemakurukota avo vagara vachiti matambudziko atarisana neupfumi akaita sekukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu uye kushaya simba kwedhora ari kukonzerwa nevemabhizimisi vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika. VaMnangagwa vati
We are aware that some of our people are working with detractors to bring about regime change through the manipulation of our exchange rate and unjustified price hikes. My government is seized with this matter, and the perpetrators will soon be brought to book. I exhort the youth of our beloved country, Zimbabwe, to be vigilant and help expose all these deviant malcontents and the counter-revolutionaries.
Tunoziva kuti vamwe vedu pane vamwe vedu varikushanda nevavengi kuti vapidigure hurumende nekuvhiringidza musika yemari yekunze pamwe nekukwidza mitengo yezvinhu zvisina mwero. Hurumende inoziva zvese izvi uye vese vari kuita izvi vachabatwa. Ndinokumbira vechidiki kuti vatibatsire kubata nhubu idzi.
Asi vakafanira kubata chigaro chemumwe wemutevedzeri wevatungamiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vatenda ibiti avo vaimbova gurukota rezvemari vanoti kutadza kutungamira nyika ndiko kwakanda nyika mumukano wamamupere.
Chiripo apa ndechekuti nyaya yekuisa Zimbabwe dhora yakaiswa maconditions acho ekuridzorera asati apo. Ende takavataurira kuti zvamuri kuita izvi muchazviona pamberi paya kuti mudzorere Zimbabwe dhora munofanira kunge mune maexport akawandisa kupfuura maimport. In other words, zvamunotengesa kunze kwenyika zvinofanira kunge zvakawandisa pane zvamunotenga kupinza muZimbabwe. Saka tivataurazve zvakare kuti munofanira kunge mune political stability because currency inodependa neconfidence yevanhu. Munofanira kunge musingarove vanhu, vanhu vachitarudza mutungamiri nevatungamiri wavanoda.
ZANU PF Youth League yakatoita chisungo chekuti VaMnangagwa vave chete mutungamiri webato rezanu PF musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2023 uye chisungo ichi chichasimbaradzwa pamusangano wanhasi. Musangano uyu unotarisirwa kuita sarudzo dzevanyori vezvikamu nevatevedzeri vavo pamwe nekusarudzawo mutevedzeri wemunyori wechikamu chevechidiki. Asi vamunangagwa ndivo vanodoma munyori wevechidiki uyo anovamirira mupolitbro. Vamunangagwa vatiwo bato ravo riri kugadzirira vechidiki kuti vatore zvigaro zvekutonga mumusangano nemunyika, vachiti ndosaka vese vechidiki vari kusiya zvigaro muyouth league vave kupiwa zvigaro mucentral committee yebato iri. Vatiwo vachashaya zvigaro pamusangano wanhasi vachapiwa zvinzvimbo mucentral committee vasina kukwikwidza kana kuti maex official members. Vatiwo apo vechidiki vachaita sarudzo dzavo, havasi kuda vanhu vanobira kana kushandisa mari, vachiti bumbiro remutemo webato rinofanira kuremekedzwa. Vamunangagwa vatiwo apo vakashandisa pfuti kusunungura Zimbabwe vari vadiki, vechidiki vemazuva ano vanofanira kushandisa njere nemichina yechizvino zvino kutsvagira ZANU PF rutsigiro pamwe nekuona kuti vanhu vavhotera bato iri zvine mutsindo musarudzo dzegore rinouya. Vati ZANU PF ichaita kuti vechidiki vabudirire mumabasa avo. Vatendawo masangano evechidiki akaita seZimbabwe Congress of Students Union, Young Women for Economic Development neMen Believed, awo anotsigira bato ravo vachiti vechidiki vanofanira kusiyana nenyaya dzekushandiswa kuratidzira vachipisa midziyo yevanhu, asi kuti vanofanira kutsvaga mari nekupinda muzvirongwa zvevechidiki izvo vari kupiwa nehurumende yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights anyora tsamba kukambani yeZupco achipa mazuva maviri ekugadzirisa dambudziko rekushaikwa kwezvekufambisa kana kuti voendesa kambani kumatare edzimosva, sezvo vachiti yave kutyora kodzero dzevanhu dzekufamba dziri mubumbiro remitemo pachikamu chechimakumi matanhatu nematanhatu. Pachikamu chechimakumi matanhatu nematanhatu kana kuti section 66-2. Ivan Zininga anotipanyaya inotevera.
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights, ZLHR, anyora tsamba kukambani yeZupco achipa mazuva maviri ekugadzirisa dambudziko rekushaikwa kwezvekufambisa kana kuti yoendeswa kumatare dzimhosva, sezvo yave kutyora kodzero dzevanhu dzekufamba dziri mubumbiro remutemo pachikamu chechimakumi matanhatu nematanhatu kana kuti 66. Gweta reZLHR vati nashe chinopfukutwa vanoti hurumende nekambani yeZupco vari kutyora kodzero dzevanhu.
Tanyora tsamba kuZupco nekwa Minister of Local Government, inova ndiyo ministry inoona nezvemaererano epublic transportation muZimbabwe, kusanganisira mabhazi eZupco. Tavanyorera takamirira client yedu inonzi Passengers Association of Zimbabwe. Vakavari kuti paitika dambudziko yekuti maZupco haasikuwanika. Zvinova zviri kudzivisa vanhu kuti vafambe zvakanaka, vari kuita zviri zvavo zvavanenge vachida kuti vafambe vaite.
Munyori mukuru wesangano rinomiririra vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti mushandi ari panguva yakaoma nekushaya zvekufambisa.
Uyozuko haina kapasiti yokutakura vanhu, yakagara isina kapasiti kubva kwekutanga. Zvasuwai yakambovhara, yakagara isina kapasiti. Ezvikonzero zvakawanda zvakasiyana-siyana uori huripo ikoko kumaparacentals hunozivikana. Saka haigadziriki kana vanhu vari affected vasina kubvunzwa kuti ndezvipi zvinofanira kuitwa.
Kambani yeZupco iri pasi pebazi rezvematunhu tatadza kubata gurukota racho vaJulai Moyo. Asi vachitaura pakapera musangano wedare remakurukota nezuro, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati hurumende iri kuedza kugadzirisa dambudziko iri nekutaura nevane mabhazi avo akawanda vari kuti havachadi kushanda neZupco, vazhinji vachiti vari kupiwa mari shoma kana kuti iri kunonoka kuuya. Kushaikwa kwemabhazi kwapa kuti vanhu vapedze nguva yakareba vakaamirira kana kufamba netsoka. Hurumende yakarambidza makombi kufamba ichiti ainge okonzera nyonga-nyonga mumaguta. Ndaka mirira Studio 7, Dini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC.
Vadzidzisi vakamaka bvunzo nemasangano anovamiririra anoti haasi kufara nekusabhadharwa kwavakaitwa mari dzekumaka bvunzo dzegore rapera. Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi rekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vanoti havasi kufara nekushandiswa mahara kwavanoti kwakaitwa dzimwe nhengo dzesangano ravo vachiti vanyorera bazi rezvodzidzo kuti ripe vadzidzisi ava mari dzavo musi wa14 Chivabvu usati wasvika kana kuti vachatora matanho avasina kuda kutaura pari zvino.
Isu semaunion ibasa redu kuti tipushe kuti nyaya igadziriswe. Chaane zvichema zvakawanda zvakatambira kubva kumamembers kuti kana mamembers edu akanga asina kubhadharwa kusvikira vhiki rinouya iro ringatiri kupinda musi wa14 May sedeadline, tichange tichizotora mamwe matanho ekuti vanhu vakashanda zvakadai vachishandira nyika vadzorerwe vapuwe mari dzavo.
Mashoko aya atsinirwa nemumwe mudzidzisi wemuchinhoi asina kuda kudomwa nezita sezvo achityira kuzodzingwa basa ati kusvika pari zvino havasati vapiwa mari dzavakashandira uye havana tariro yekuti vachapiwa sezvo pasina ari kutaura nezvenyaya yemari iyi.
Tinotaura isusu kuti mukati asadzi rate of inflation iri muzimbabwe munomuka last year patakaenda unomaka chingwa chaita around $150 uye zvinezvi chingwa chakuita mari asi murukona mukati asa kuti even maservices akawanda mafees akakwira so painozoya mari iya inenge isatengi handi murukona.
Mutungamiri werimwewo sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takavashira Zhou vanoti nekuda kwekusavimbika kwehurumende vadzidzisi vanenge vamaka mazamanishoni vanofanirwa kupiwa mari dzavo pavanenge vapedzera kumaka.
Kuisa bhodhi rinoengeja ravarairidzi nezimsek so that vanobhadharwa pavanongopedza basa kana kuti poito agreement in US dollars.
Mutauri webazi rinoita nezvebvunzo munyika reZimbabwe Schools Examination Council kana kuti zimsek Muzvare Niki Dlamini vanobvuma kuti havasati vapa vadzidzisi vakamaka bvunzo mari dzavo asi vanoti kana vadzidzisi vakamaka vaine dambudziko nekunonoka kupiwa mari dzavo vanoziva gwara rekutora kusvitsa zvichemo zvavo.
The markers who are the contract holders with Zimsec are able to approach Zimsec and speak to us. I'm sure they have their channels of communication so that we can then engage at that level.
Avo vakamaka vakawirirana nezimsec vanogona kutaura nesu nenzira iri pamutemo nezvedambudziko ravo.
Vadzidzisi vaimaka bvunzo vaibhadharwa zvichienderana nemapepa avanenge vamaka uye kumaka bepa rimwe chete vaibhadharwa masenzi makumi mapfumbamwe nematatu kana kuti 93 cents. Vazhinji vavo vakamaka mapepa anodarika mazanamaviri nemakumi mashanu. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri webato rinopikisa reIdeas Party for Democracy vaHebert Chamuka vaudza vatori venhau kuti sarudzo dza2023 dzinofanira kumbomiswa poumbwa hurumende ine mapato ose munyika inogadzirisa nyaya dzezveupfumi kwemakore matatu sarudzo dzisati dzaitwa. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
VaHebert Chamuka vati mapato ese anopikisa munyika anofanira kugara pasi navamunangagwa kuti vagadzirise nyaya iyi.
Saka ndinokurudzira zvikuru kuti dai maoppositions ese taisafungwa pamwe chete timbotaura navamunangagwa kuti aiwa rambai muchimbova president zvenyu pa3 years idzodzi asi tichishanda nemu isusu tiri muhurumende iyoyo kwete zanopiefu handizi istara chini nge chinzi chichi.
Vati wa ashbatsiri kuende ramberi ni sarudzo za 2023, pasat pa gaziru wa waro, wekuti zvinenge zvabuda musarudzo izi, zvinotambirwa nemunhu wese, uye ukuti mauto apindire musarudzo izi.
Nekuti kwa zvino tichitaura pano, vamunanga kwa watu tofandisa maprogramu ezanopiya, izvezvi vatogadzirisa mastructure, ekuti ndiani, next election 2023 tofanira kutora nyika again. Nyika yakaita zvayakaita. Vanashamisa vari kuti muhwina. Vanashamuka tirikuda kuhwina kuti next year. Chii chatiri kuda kuhwina? Sei tichimanyira kuhwina kumaelections tisingamanyiri kuhwina kuekonomi.
Mutungamiri weCitizens Coalition for Change Vanelson Chamisa vanoti nhaurirano dzinofanira kuitwa munyika pari zvino inhaurirano dzesarudzo chete, kwete zvimwe zvese izvi.
Nyika muno nhaurirano dzinofanira kuitwa dzekugadzira sarudzo dziri kuuya, kwete zvehurumende yekubatana, asi dzokutive nemasarudzo tigadzirire prepare free election pact on my election. Izvozvo ndo zvinofanira kuitwa.
Vachamisa vanoti havana wavari kutaurira naye pari zvino vachiti vakatombopokana nevemachechi apo vakati nyika inofanira kumbomira kuita sarudzo kwemakore manomwe.
Ndakatopokana nemachechi aiti kunofanira kuva nesabhati ye7 years, kada ndakuve nesarudzo. Kana kune sabhati ngative nesabhati yevhane, ndakuve nesabhati yokuvengana, ndakuve nesabhati yokuva vana, vanhu vabatane, vanhu vafambe pamwe chete, nyika yeendemberi.
Pari zvino pane nhaurirano dziri kuitwa nezanu PF nemamwe mapato pasi pehwaro hwakaumbwa navamunangagwa wepolitical actors dialogue. Vachamuka vati nhaurirano idzi hadzina zvadzinobatsira sezvo dzine mapato mashomanana. Citizens Coalitions for Change haina kupinda munhaurirano idzi sezvo ichida kupinda munhaurirano dzinotungamirirwa namutongi Gava asina divi raakarerekera. Ongororo ichangobva mukiitwa nana Chipangamazano veZimbabwe Democracy Institute inoratidza kuti bato rezanu PF rinogona kukunda musarudzo dza2023 kana mutemo wesarudzo ukasasandurwa, uye mauto akaramba achipindira munyaya dzemafambisirwo esarudzo munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Dambudziko rekushaikwa kwezvekufambisa mumadhorobha makuru emunyika rinonzi nevamwe rave kukanganisa magariro evanhu pamwe neupfumi hwenyika, sezvo vashandi vave kumanikidzwa kunonoka kusvika kumabasa pamwe nekusvika kudzimba dzavo pakati peusiku. Vanofamba nemabhazi zvikuru muHarare neBulawayo vanonzi vari kuzopedzisira vofamba netsoka sezvo kambani yakapuwa mvumo nehurumende yekutakura veruzhinji yeZupco iri kunzi yakundikana kuita basa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori anoona nezvekutakurwa kwezvinhu mubato reCC, vari zvakare miriri wembizo muparamende vaSettlement Chikwinya pamwe nenhengo yeZanu PF vari munyori anoona nezvekubudiswa kwemashoko mudunhu reDCC3 muHarare vaGilbert Dzikiti. Jonga atanga nekubvunza vachikwinya kuti vanoti kudii nedambudziko rekushaikwa kwezvekufambisa.
Tinotenda mukoma Jonga, tinotenda mukoma Dziiti kuti tinge tichitaura nevateereri veStudio 7. Chokutanga ndechekuti hurumende yakati taita lockdown nekuda kweCOVID-19 ikati yakuti maprivate players kana kuti vanga vaine makombi avo voga, mabhazi avo voga, vachijoina Zupco. Hurumende ichiitira yakashandisa mukana iwoyo kuti iite sokuti iri kuda kuvandudza safety yavanhu mukufamba, asi idzi dzanga dzisichanga chisiri chokwadi. Yanga iri nyaya yokuti hurumende inoisa ruzhowa mumotokari dzose dzokufambisa kuti iyo igokwanisa kunge ichishandisa mukana wemota dzavanhu kuita business rehurumende. Izvi hazvigoni kushanda nekuti hurumende yacho haina mari yekuzopa vanhu ivavo. Saka vazhinji vanhu vakabva vabuda muchirongwa ichocho, vanhu vakasara vasina chokufambisa. Hurumende inobva yataka kuchiyeba manje kuti tatenga mabhazi 50, tatenga mabhazi 100, tatenga mabhazi 500, mabhazi acho haako.
Ndodzoka kwamuri vachikwinya, regai tinzwe kuna vadzikiti. Vadzikiti, munoti nedambudziko rezvekufambisa pamwe chete nemashoko ataurwa naHonorable Chikwinya.
kuma jinga kande miri nyaya iripo panyaya transport sure kuti chibati asi tinoona kuti the government program pairi papo it was very genuine and it was ground based on the fact kuti vanhu vanofanira kuwana service ye transport iri papo kuhurumende yavo yavakasarudza inge iripo in 2018 uye iri kutonga pazuva ranhasi. Every week there were number buses I pinned down in Zimbabwe from Belarus and from other sources. I pinned at Chimona, that is what I pinned in Mugwa, but I was the Arasia Rasia. And then another sort of my bus, the Acho, Acho, I didn't know Mugwa, the Kuma owner, the Kuma Shandisa. Yes, that's all for Raka economy after COVID. I think I expected my bus, I have to put a match up the demand.
Vati kwinya, takanzwa hurumende ichitaura kuti yatora matano ekuti mabhazi anenge amboenda kune mamwe maguta aye paanodzoka obva achibatsira kutakura vanhu kurerutsa ndima. Munotiine matano iwayo?
Danho iroro harishandi mukoma jonga. Izvi zvinoreva ndezvekuti bhazi rezvupko riri kubva kuburuwayo rinosvika muHarare kuma10 kana kuma11 mangwanani anenge oenda masikati. Raakuda kudzokera zvakare kuburuwayo kuma2 kana kuma3. Transport iri kunesa pane anonzi mapeak hours kubva na6 makuseni kusvika na8 o'clock makuseni, kubva na4 zuva rovira kusvika na6 zuva rovira ndonguva dzoda kufamba vanhu kuya kumabasa nekudzokera kumabasa. Saka chengo mukazadza mazupko palunch haana zvaanobatsira vanhu vanenge vari kumabasa kwavo, vanenge vari kumahofisi kwavo. Saka zvinoreva kuti hurumende iri kubvuma dambudziko asi haisi kukwanisa kupa solution inoenderana nedambudziko.
Vadzikiti, munoti
mashoko arutaurwa navachikwinya vari kutaura zvavo, but vaisingatarisire kuti tazomboita kuti makombi iwayo anga achipiswa mugwagwa, even maassociations vacho ari paiwayo. It was in my issue of price iwayo, ma price controls iwayo in the first place. Saka now we are saying kuti it's better for us as a government to offer the alternative transport kune vanhu. That's what vanhu vanorelya nezi public mode of transport inenge tipa muhurumende yavo yavakasarudza kunge ichivatungamirira. Saka pari zvino izvi ishi iri kuzvipwanga iro yatingatotaura nezvayo inyaya matagets even iri pikawa munhu tinogara zvake ati tei bhozi nebata tagets yangu yenhasi yandakesha mari yangu. Though the biggest core problem iri kukuzvipo as we speak which needs to be rectified as soon as is possible.
Vachikwinya, imi sebato reCCC zvinhu zvamuri kukurudzira kuti dai zvaitwa kugadzisa matambudziko aya?
Tinokurudzira kuti hurumende ivhure mikana yemabhizimisi sechivimbo chayakaitisa kuti Zimbabwe is open for business. Mukana wemabhizimisi zvinoreva kuti vanhu vane makombi avo, vanhu vane motokari dzavo dzatenderwa neMinistry of Transport ngavabvumidze kutakura vanhu. Iyoyo zvupko yacho kana ine mabhazi ayakatenga ngaiuye ikompite nevanhu.
Vadzikiti, zvinhu zvamungakurudzira kuti zviitwe kugadzisa matambudziko aya?
Zvandingakurudzira kuti zviitwe ndezvekuti zvupko should set the house in order nochekutanga. In the long term it is the duty of government to provide transport to its own people through an efficient cheap public system. Uyezve we encourage unity mukati menyika medu and patriotism nekuziva kuti zvimwe zvikonzero zvatinosangana nazvo nhasi ino zvakafanana nemutransport sector maspares and so on zvavinzwa nemasanction.
Avo vanga vari nhengo yezanu PF vari munyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko mudunhu reDCC3 muHarare vaGilbert Dzikiti vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kumunyori anoona nezvekutakurwa kwezvinhu mubato reTCCC vari zvakare mumiriri wembizo muparamende vasettlement Chikwinya vari parunare kumbizo. Hurukuro iyi yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Munhau dzemitambo, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chine mukurumbira wekutamba mutambo weragby chakamirira nyika yeSouth Africa, Tendai the Beast Mutawarira, uyo ave pamudyandigere pari zvino anoti ari kufara nekuwana basa semunyarikani weUNICEF richamupa mukana wekushanda nevanotambura munyika 21. Ngatinzwei hurukuro yaaita naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Ndiri kufara because basa iri is very close to my heart. Ndinonyanya kufara kushanda nevana vadiki. Saka neUNICEF, you know, this is something that is just going to be amplified in a big way. And putting it in the foundation yangu inonzi the Beast Foundation, teenagers around the Nevada Adik. It's like now to be a part of UNICEF, you know, it's just going to, you know, extend that in a big way. And Chona Nevada Vese, Wadipa Africa, which is wonderful.
Muchange muri kushanda munyika dzipi?
Tinenge tichishanda munyika dzakawanda pane 21 countries in the eastern and southern region. Saka tichishanda munyika dzakaita seMadagascar, Mozambique, Zimbabwe, kuKenya. Saka tinenge tichienda kwakawanda.
Vazhinji vanokuziva muchitamba mutambo weRugby. Pamuri kuenda muchinotaura nevana vari kumbobvunzawo here nezvemutambo uyu?
Yeah, vanotobvunza because pavanondiona vangofunga rugby. Saka patinenge tichivadzidzisa zvimwe zvinhu tinenge tichitotaura nenyaya yemasports. Saka it's a way to just, you know, get into this children's hearts. And then I know for UNICEF, one of the focus on education and climate crisis. So for me, Nengandi Shansa sport is a way of just, you know, getting into these kids' hearts and trying to inspire them. Kuti, you know, you can rise above, you know, my circumstances are good. As long as you dream, you know, you can become anything in life.
Mataura zvakare kuti muchange muri kushanda kuZimbabwe. Munenge muri kuenda kunzvimbo dzipi nedzi?
KuZimbabwe tinenge tichienda kune informal settlements ari around Harare. Tozoenda futi kuBulawayo tichishanda nevanhu vari mumacommunities ane a big need for, you know, water, you know, basic sanitation. Ndo basa rinoitwa neUNICEF, basa rikuru iroro. Saka tinenge tichiita zvakawanda kumacommunities ari around those areas.
Tombotarisawo vabereki vazhinji havawanzowanikwa vachifarira kuti vana vavo vaite zvemitambo. Imi mungati chisakanyanya unangana neZimbabwe?
Ndinotoencourage kuti you must let your kids follow their heart, you know. And I think kuZimbabwe andoziva ini kuti kune talenta rakawanda, and I'm an example of that, you know. As long as you have the support and backing of your family, you know, you can achieve so much. So I encourage my parents kuti, you know, please get behind your children and encourage them to be out there on the field as well as study hard. You know, academics is very important, especially kuZimbabwe, and it's important, you know, it's very, very important. But sport is really also equally important, so encourage your kids to be out there and work hard.
Vazhinji vangada kuziva kuti the Beast yakabva papi?
Beast yakabva kure. Yakabva ndichiri mupana, ndichiri kuZimbabwe kuprimary school. And ndiri mukomana mukuru, saka apa ndine simba rakawandisa. Saka shamwari yangu inonzi Kuda ndiyo yakati tinofanira kumutsvagira zita rinomufitira. Saka Beast varangouyawo ipapo, havaragara nenu kubvira ndine 9 years old kusvikira izvinezvi. You know, I'm 36 now, so even mudhara wangu anotonditi Beast.
Mutambi werugby ave pamujikandi gere Tendai the Beast mutawarira achitaura ari parunari ku South Africa na Mavelas Mhlanganya uye we Studio 7. Muchirongwa chedu chelive talk chewomen's round table na 8 PM sirutaris. Tirikutaura nemadzimai nezvekunetseka, tirikutaura nemadzimai nezvekunetsa kuri kuita zvekufambisa sezvo kambani yeZupco iri kutatarika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Panoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisi anoti 909 AM, 4930, 13860, 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisi anoti 909 AM, 6175-7255 pa shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato reZANU PF vaEmerson Mnangagwa, avo vavhura musangano wevechidiki webato ravo weYouth League, vati vechidiki ava vanofanira kubatsira hurumende kutsvaga dzavanoti nhunzvatunzva idzo dziri kukanganisa upfumi hwenyika. Asi vanopikisa vanoti nyaya yekutadza kutungamira ndiyo yakanganisa upfumi. Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights ropa Zupko mazuva maviri ekugadzirisa nyaya yekushaika kwezvekufambisa kana kuti yoendesa kambani kumatare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Mchiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusaya muchinzwa nhau dze isindebele.